Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri. Tinosangana zvekare manero anasi uri musi wemugovera. Budzi 25/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvokubatana nenyika yese chichikomemorata 16 days of activism against gender-based violence. Inova iyo yatanga musi wa 25 November kusvikira musi wa 10 December.
Zimbabwe nhasi yobatana nedzimwe nyika mukuparura chirongwa chinocherechedza kurwiswa nekumbunyikidzwa nemhirizhonga muvanhu che 16 days of activism against gender-based violence.
Kumazare dzimosva heni tida unonzwa kuti dare ringa tichipamusoro pebill ratanga tichiapply dare rakwanza kunzwa chichemo chedu.
Vadzidzi vepachikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe vange vakasungwa nezuro vapiwa mvumo nedare yekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Varimi vefodya vakawanda votambirana nechirongwa chekuvakwa kwemadhirihora ekupisira fodya anoshandisa huni kana kuti marasha mashoma. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika pasi rese mukuparura chirongwa chinocherechedza kurwisa kumbunyikidzwa nemhirizhonga muvanhu che 16 days of activism against gender-based violence, icho chatanga nhasi chichapera musi wa 10 zvita, chinoitwa kamwe chete pagore rega rega. Dingindira regore rino rinoti investing to prevent violence against women and girls, kana kuti rinokurudzira kusimbiswa kwenyaya dzekudzivirira mhirizhonga kumadzimai nevanasikana. Munyori mukuru wesangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vapawo mashoko vachiti tose ngati batanei mukumiririra nemukutaura pamusoro pekumisa mhirizhonga yemhando ipi kana ipi kumadzimai zvisinei nekuti vabuda mumba mani. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata murwiri wekodzero dzevanhu achishanda muhofisi yekuburitswa kwemashoko musangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, muzvare Helen Kadarire, kuti tinzwewo maonero avo.
Isusu sewao petru kubatana nenyika yese chichikomemorata 16 days of activism against gender-based violence. Inova iyo yatanga musi wa 25 November kusvikira musi wa 10 December. Ichikurudzira vanhu vese vemuZimbabwe kuti vasaite zvemhirizhonga mudzimba kune vakadzi nevasikana. Gore rino theme yedu inoti unite, invest to prevent violence against women and girls. And theme iyo inouya panguva yakanaka chaizvo nekuti members of parliament edu ari kushedzera kuti vanodawo budget yakazvimiririra inoita nezvegender-based violence kuti inge iri operational munyika. Ichitarisana nenyaya yachoni, tinoona kuti mastatistics acho anoramba achikwira enyaya dzegender-based violence.
Asi wongati tarisei kuti iyo mitemo inobata nyaya idzodzi munyika yakamira sei?
munyika mune mitemo inobata nenyaya dzemhirizhonga inova Domestic Violence Act, Sexual Offences Act neiya inonzi Trafficking in Persons Act. Asi chero hazvo mitemo iyi iripo, hapana chiri kuitika.
Imiwo sesangano zvamuri kuita ndezvipi kubatsiridza nekumira mirawo munyaya idzodzi?
Tichishanda seWalpe nemadzimai ari muParliament nevaya vari muzvinzvimbo zveutungamiriri. Vari kuti nyaya dzesexual harassment neviolence kumadzimai nemadzimai echidiki nemadzimai ari kurarama neurema ari kunyanyisa chinova icho chinoita kuti vakadzi ava vasade kupinda munyaya dzeleadership kana matongerwo enyika.
Muchikurudzirawo zvipi kuti nyaya dzemhirizhonga iyoyi dzipere munyika?
Isusu seWalpe tinoti pa-16 days idzodzi tiri kukumbirawo kuti hurumende yedu iite inonzi standalone budget inonge ichitarisa nyaya dzegender based violence kuti dzinge dzichireduswa. Bhajeti iro rinoita kubatsiro kumapurisa nekumatare edzimhosva kuita kuti nyaya dzacho dzitongwe, dzinge dzichitongwawo zvakanaka nenguva chaiyo kuitira kuti madzimai awanewo justice yavo yakanaka. Takadaro tinenge tichikumbirawo hurumende neZimbabwe Electoral Commission, mapolitical parties nemamwewo mastakeholders anoita zvedemocracy nehuman rights kuti vange vachishedzerawo nyaya dzepeace before, during and after elections. Iye zvino tinoziva kuti nyika yedu yakatarisana nemabyelection muswa 9 December, zvinenge zvichivawo munguva iyoyi ye-16 days of activism. Saka tinenge tichidawo kuti mastakeholders iwayo akwanisewo kumeka shuwa kuti unge muine runyararo munyika, especially kumaconstituents nekumaward kunenge kuchiitwa maby-elections.
Avo vange vari murwiri wekodzero dzevanhu vari mushandi muhofisi yekuburitswa kwemashoko musangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence kana kuti WALPE. Muzvare Helen Kadarire vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Vadzidzi vepachikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe vakange vasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuparadza midziyo nezvivakwa mushure mekuratidzira kurambidzwa kukwikwidza musarudzo. Dzeutungamiri wevadzidzi weSRC vapiwa mvumo yekubvisa mari yechibatiso nedare redzimhosva kuti vatongwe vachibva kumba. Vatatu vakange vachimiririrwa namagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti Comfort Mpofu, Allen Marashe naTinashe Gaswa. Hatina kukwanisa kunzwa kuvakuru vechikoro cheUniversity of Zimbabwe panyaya iyi, asi tabatawo mutauriri wesangano reZinasu vaLifeline Guta kuti tinzwe zvizhinji.
Kumasare dzimosva theni tichida kunonzwa kuti dare ringatichi pamusoro pebill ratanga tichiapply dare rakwanisa kunzwa chichemo chedu tichitarisa kuti panenge wakasungwa apa vari kuda kukondestawo pamaelections emastudents representatives pauniversity of Zimbabwe pamusoro wa28. So wanzwa chichemo chedu tichitarisa nawo futi nemamiriro azvakaita kuti aiwa vananga vavane mukana wekuti vanorepresenta university yavo ende vachipawo vadzidzi mukana wekuti vasarudze vanhu vavanoda. Izvo zvinova zvinokurudzirwa pakufambisira donzvo redhemokrasi munyika yedu.
Tichitarisa mhosva dzavari kupomedzerwa neurongwa hwekuenda kumberi, mava kutarisira zvipi?
Zvatava kutarisira ndezvekuti munguva inoteera ini ndeyekuti mauniversities kana tingati ava vanotitungamira kumauniversities, tichikumbira kuti vaedze nepavanogona kuti ngavasange vachipindira munyaya dzevadzidzi. Izvi zvinova zvinhu zviri kuzokanganisa sarudzo because tichitarisa maelections emastudent representatives ndeyekuti tinoda kupa vadzidzi mukana wekuchuza ava vamiririri vanozokwanisa kushudza zvichemo zvavo ikoko. Saka maadministrations kana iva vatungamiriro vemainstitutions ekudzidza iti haya tertiary institutions kana vachizopindira nyaya dzakadaro manje vanolimita kujanyirira vana mukunge vachiita sarudzo dzavo musina sarudzo dzakareketa kune rimwe divi but vachivapa mukana wekuti vanosarudza vakasununguka kaisuu zvatikutarisira kumberi uku ndezvekuti nyaya dzakadai so kana kuti maishuzi aya atakatasana nawo haatingapfanhuri tichimatarisira kubva kune vatungamiri vemaunivhesitizi because tikutaura kuti isusu tikufamba nedonje rekuti tinofanira kunge tine dhemokirasi vanhu vachikwanisa kuita sarudzo dzavo vadzidzi vachikwanisa kuita sarudzo dzavo pasina kudzvanyiriro uro pasina kunge sarudzo dzakarerekera kune rimwe divi.
Ndingangopedzisirawo ndichibvunzawo kuti idzo gadziriro dzesarudzo dzamataura dziri kuuya idzodzi dzave papi?
Gadziriro dzedu dziri kufamba zvakanaka. Tiri kufamba tichitaura nemastudents tichivatsanangurirawo donje redu zvatiri kutaitira kuti zvinge zvichiitika maerero nezvatinosangana nazvo pamayunivhesiti yedu kana panzvimbo dzatinodzidzira. Sarudzo dzedu idzo dzinenge dzichiitwa musi wa28 tichigadzirira kudaro isu sezinaso tikuti aiwa zviri kufamba zvakanaka bhozi donje redu rimwe chete isu sezinaso tinofamba nekuhwina and our motto is the same thing tichiti aiwa victory is certain. Zvingave zvingada kutikanganisa kana vakada kutirwisa but sezinaso donje redu rimwe chete tinenge tichingohwina chete bhozi chedu kumirira vadzidzi ende vadzidzi chete.
Avo vange vari mutauriri wesangano rezinasu rinomiririra vadzidzi vaLifeline Guta vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Varimi vefodya vakawanda vanotambirana nechirongwa chekuvaka madhirihora ekupisira fodya anoshandisa huni kana marasha mashoma achivakwa nechizvino zvino. Izvo zvavanoti zvinokurudzirwa nevanoona nezvekuchengetedzwa kwemiti munyika. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Kugona kupisa fodya zvakanaka zvinoisiya yave neruvara rweyero zvinoratidza kuti haisisina mvura zvinoita kuti murimi asarasikirwe nefodya yaanenge akohwa uye zvinowedzera mari yaanotengerwa nayo fodya yake kumusika wefodya. Varimi vari kuzvikwanisa nokuda kwemhando yemadhirihora avari kuvaka mazuva ano anoomesa fodya zvakanaka asi achishandisa huni kana marasha mashoma. Varimi vakaomesa fodya yavo nekuichengetedza zvakanaka vasati vanoitengesa vanoderedza kurasikirwa nefodya yavo kubva pazvikamu gumi nezvishanu kana kuti 15% kusvika pazvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10%. Murimi wefodya mudunhu remakonde kumashonaland west vasisa Chidhakwa vanoti madhirihora aya anonzi marocket barn akanaka sezvo achiita kuti vasashandise huni dzakawanda senguva yakare. Vachidhakwa vanoti nguva yakare vaishandisa zvitaki zvehuni zvitatu kupisa fodya inenge iri mudhirihora asi iye zvino vave kushandisa chitaki chimwe chete nechidimu.
Huni pari zvino tishandisa mavhisirota tava kushandisa huni shoma. Iko zvino zvitongangoti ndikazadza bhani rangu iri kudhara ndashandisa 3 makodzi kuti ndikwanise kupedza kupisa bhani asi but pari zvino tichishandisa visrot iri ndava kupedza 1.5 kodzi.
Vachidhakwa vanoti madhirihora vari kuvaka anoburisa mvura mufodya zvinoipa giredhi repamusoro kana yave kutengeswa.
Chinoita kuti fodya ibude zvakanaka imvura ikakwanisa kusvipa mvura yobuda nemavhenda ayo ekumusoro ayo ndo andade mvura idzi ibude inyazobvisawo mufodya inobva yabuda ichienda so that fodya haichasvibi yakunyazobuda kala yako yaunonga watenesa panonga watanga kurezera themomita yako kuti ipise fodya zvakanaka.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumazoe mudunhu remasonaland central vatinache pazvakavambwa vanoti madhirihora matsva aya anopisa fodya yavo zvakanaka uye vachishandisa huni shoma zvekuti havarasikirwe nefodya yakawanda yavanenge vakohwa.
Inenge iri shoma because inochengetedza marasha iye ichifena mhepo nepazii pai pai so that marasha mazhinji haakasiri kupera mubhani kati huni hadzikasiri kupera Kuzi banga baishandiswa mepo nepanesangana zvibaya.
Mushandi mukuru weboka rinoona nezvekurimwa kwefodya munyika iro rakayamura mukuvakwa kwemadhirihora anoshandisa huni shoma vaClifford Machona vanoti madhirihora aya anoderedza kushandiswa kwehuni nezvikamu makumi mashanu kana kuti 50% kubva muzana. Mutauriri werimwe sangano rinotenga fodya reTIMB Muzvare Telefani Moyo vanoti madhirihora matsva aya akanaka sezvo pasina hurongwa hwakati tsvikiti hwekudzoreredzera miti inenge yatemwa.
seTIMB tiri kukurudzira nekudzidzisa varimi kwese kwatiri, kwese kwatinoenda tiva trainer, tichiita mafield days, tichiita maawareness campaigns, tichishanda takabatana nematobacco buying companies anova ndiwo vamacontractors, also nevemaauction floors vanoona nezvekuti fodya yatengeswa.
Mutauri webazi rinoona nezvemiti munyika reForestry Commission amai Violet Makoto vanoti vanokurudzira kugadzirwa kwemadhirihora anoshandisa huni shoma sezvo zvichizoderedza kutemwa kwemiti munyika. Asi amai Makoto vanoti zvinonyanya kuzotambirika kana varimi vakawanda vakatambira chirongwa chemadhirihora aya. Hurumende iri kutarisira kuvandudza goo refodya kusvika pamakirogiramu mamiriyoni mazana matatu kana kuti 300 million kgs gore ra2025 risati rasvika, uye kuvandudza bhizinisi refodya kusvika pamadhora ekuamerica mabhiriyoni mashanu kana kuti US$5 billion nekutengesa zvigadzirwa zvine chekuita nefodya kana kuti tobacco value added product. Chirongwa chekuvaka madhirihora ekupisira fodya ichi chinonzi chichateredza kurasikirwa nefodya kwevarimi, izvo zvichakudza gohwo ravo zvikamu makumi maviri kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuhondo iri kuitika pakati peIsrael nechikwata cheHamas, icho chinonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo. Nasi Egypt yatambira vanhu vange vari muutapwa hweHamas vanosvika 14. Egypt inoti yatambira izvi sechiratidzo chakanaka pamusoro pekuwedzerwa kweurongwa weGaza Truce wekumbomisa hondo kwezuva rimwe kana maviri kubva kumapato ese. Mukuru wekufambiswa kwemashoko muEgypt vaDia Rashwan vachitaura nevatori venhau vati vari kuita hurukuro dzakadzama nemapato ese kuti vawirirane pamusoro pekuwedzera chibvumirano chemazuva mana, izvo zvinoreva kusunungurwa kwevamwe vasungwa muGaza uye vasungwa vePalestine vari mumajeri eIsrael. Iye zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Munei Muda Wapi vekambani yeNeo Life vanova chizvarwa cheZimbabwe vanogara ivo imo muno muAmerica kuTexas. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Amai Muda Wapi, mungatitsananguro here nemabasa amuri kubata imo muno muAmerica?
Mabasa andiri kubata muno muAmerica, ndinotengesa maproducts akati wandei. Ndinotengesa maproducts emumba, ehealthy, emugarden. Maproducts products aya ndotanga ne health notengesa anorapa cancer anorapa sugar anorapa zvirwere zvakawanda ne anonudzisa weight ne anogenesa weight ndinomatengesa emumba ndinotengesa ekucleanisa mumba mahandy andy ekugezesa mameti ekugezesa midziyo yemumba akawanda zvokuti ndinotengesa futi mamwe ekugeza mafuta ekuzora asingatsvukise sekungoti ganda rinonga rakangonaka natural rakaserera zvakanaka zvisina hutsvuku zvinhu zvisina mishonga yekuti munozvisara mako kubata zvimwe zvirwere ndiwo maproducts andinotengesa iwayo.
Makafunga sei kutanga kutengesa zvamuri kutengesa izvi uyezve zvinogadzirwa kupi?
Ndakafunga kutengesa ndiri kuAfrica ndandingori amai vaingova vanosara nevana pamba vatinoti mahousewife. Saka pandakaona kuti regai ndiite rimwe basa remaoko ringandibetsera kundipa mari ndopandakafunga zvanhu izvi. Ende maproducts edu anogadzirwa muno muAmerica ndokunaka zvaita sinzi ndava kuno ndava kumuzinga.
Pane mamwe mabasa amuri kubata here semudzimai imo muno muAmerica?
Hongu ndiri kubata eze caregiver ndobasa rimwe randinoita muno muAmerica.
Zvakakosha sei kuti mudzimai awanewo rimwe basa raanobata rinowanawo richimuunzira mari repadivi sezvamuri kuita?
Zvakakosha zvokuti nokuti haumirire chouviri chimwe sezvo mazuva ano upenyu hwakaoma mari dzatikutambira hadzikwani kuti dzibhadhare zvese zvatinoda semabhiruzi kuendesa vanavo kunze kuti vanofara kana kutozvitengera mota chaizvo mari dzatikushanda hadzikusunungure kuti uite zvaunoda panguva iyoyo saka kutendesa pakakosha.
Zvii zvamungapowo semazwi eshingiso kune mamwe madzimai akateerera angati ndingazvigonawo here zvinhu zvakaoma kudai zvinoda mari yakawanda here kana kuti mudzimai angatanga sei?
Izvi zvinogonekwa nemunhu wese zvake anoda kupinda mubhizinesi rino nekuti bhizinesi rino haritangwi nemari rinotangwa neshungu dzako chete. Unogona kuzvitsvagira maclients usina kana mari ende maclients iyaya ndivo vanotokutenga vega unongovaudza kuti mari muakaunti. Chakanaka kungogona kuzvitsvagira maclients. Maclients ndivo zviri important hazviburisi mari yako zvinoburisa mari yeclients. Saka izvi zvinhu zvakakosha chaizvo zvokuti haumbofungi zvecapital kuti regai ndimbotsvaga mari yecapital zvinongoda ruzivo rokutsvaga maclients chete.
Pane mabasa amuri kuita aya vanenge vachida kuziva zvamuri kuita vanokuwana ipapi?
Vanoda kundiona zvandiri kutengesa vanogona kundiwana ndiri paonline yezvo ndinotengesa. Tinotengesera online munemuda wapi @newlife.com kana kundiona muma WhatsApp group amazuva ano aya panhamba dzinoti +214489877. Vari kunze kwenyika ndiri pa +12144898774.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu.
Tinotenda zvimaita zvemufungei Mwari akupomborerei.
Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichange tiri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mpfanganya huye ndiri muWashington. Svondo rega rega.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives chatinopiwa naJonga Kandemiri.
Tinokugamuchirai nemufaro kuchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ndini wenyu wemazuva ose Jonga Kandemiri. Nhasi tine hurukuro namufundisi Richard Moyo vari muSouth Africa pamusoro penhau yavakati timbokurukurawo nezvayo pamusoro petsika yekubvisirana pfuma kana kubhadhara roora pamwe chete nemutemo unobata pfuma inenge yasiyiwa nemufi inganzi muchirungu estate. Mufundisi moyo, tipe itinzwe maonero wenyu kana pfungwa dzenyu pamusoro penhau yekubvisirana pfuma pakuroorana kana pakuwanana.
Panhau yekubuditsirwa roora iyi nhau yakakosha zvikuru nokuti kana mutemo wenyika yedu wakadzika mutemo wokuti varume havamanikidzi kundobuditsa roora, vanoroora kana kunga achida kana asingadi orega. Nhau yakafana iyi nhau yakaipa zvikuru nokuti kana tiri mukati menyika hatifanisa mutemo dzakafana idzodzo mukati mewanano, munhu anofanira kuroora munhu. Ndoo saka makaona chere na Jacobo wakashandira mudzimai wako makore manomwe. Saka munhu wese anofanira kuti arore mudzimai wake. Mutemo yakafane iyi hatikurudziri, mutemo yekutambisa vanasikana vevanhu, mutemo yekutambisa vanhu. Ndakuudza varume vakawanda, mukatevedza mutemo yakafane iyi hakuna kwamunosvika, nokuti hakuna mudzimai angazokuremekedza kauti agare newe uye futi kauti aronge newe mahara, nokuti vamadzimai anenge achishandavo iwo simushandisa mahara. Saka varume vanofanira kuti vabuditsire madzimai avo roora, vandoroora madzimai avo.
Ko panhau yepfuma yasiyiwa nemufi, mufundisi moyo, munoti tinonzwa kuti iye zvino mutemo unoti hapana chinofanira kugoyiwa kunze kwembatya dzakachipfekwa nemufi, zvimwe zvese zvasara zvinofanira kunyoreswa naMaster of High Court.
Apa regai nditende nditi apa mutemo uyu wekufirizwa kwembatya kwemari pakakosha zvikuru sezvakataurwa chinzi chinotinyiwa chigovaniwe kana munhu achinge afa imbatya chete, imba dzimotokari kana mari kana mapadza kana matv kana zvingawo zvimwe zvinhu zvinofanira kuti zvigoverwe nedare. Apo panenge pakanaka kana zvitoone nzira yakaizoti kare kana murume achinge afa vahama dzaive achitora dzimotokari kana dzimba madiwo vana vaisara vasina pekutangira vachidzingwa uye futi nemudzimai. Saka apo pakanaka zvikuru kana zvitoone nzira yakanaka uye futi tozoti kumwe matare nemamwe magweta. Kwaane magweta matsotsi anogona kungotengwa achiuya nenzira yakadaro chere munhu akasiya anyora wewo inogona zvokushandiwa. Saka apa mutemo uyu ndinotendera nawo uri raiti.
Mune zvamunopesanawo here nazvo pamutemo iwoyu?
Ini chandinopokana nacho pamutemo uyu wakaiswa mukati menyika yedu ndepekuti kana mufi akafa ane madzimai maviri, kana achigara kutauni, kutauni anogona kuva akavaka musha, umwe mukadzi achigara kutauni, umwe achigara kumaruzevha. Dzimwe nguva kumaruzevha kakangova kwaimba yeraundi, kureva kuti kana murume akafa anenge ane imba yemutaundi anobudirira. Kawatiwo kutauni hakuna imba anenge achiroja kugara paimba yebasa, ari kumba achigara paimba ndi anenge achibudirira. Nhau yakafana inhau isina kunaka, uye futi zvenemutemo wakataurwa wokunzi zvakaita sei ndofa panapa ndine musha wangu wandinawo, mudzimai wangu oroorwa nomwe murume, kana mudzimai wangu akafa murume uyo anenge akutora musha wawakita wake, vana vanga vachawani chini. Mutemo yakafanawo mutemo usina kunaka, uye futi zvepamutemo iwowo unotsikirira varume nemadzimai kunyanyanya madzimai, kuti kana murume kana akava nomwe waanodana naye kunze small house isingazikwani for 3 months anokwanisa kuti awanevo. Zvinhu zvinorwadza izvo kuti madzimai anenge akashanda nesimba kuti vasvika ipapo, uye futi kana hazvigoni kuti zvigamuchirwe zvemuromo oga zvamunenge makaita pasina kunyongwa pasi. Tinofanira kuti tikoshese magariro edu akanaka.
Maona mukana nhasi wekupawo pfungwa dzenyu, zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe kugadzirisa dambudziko iroro ramuri kuchema naro?
Ndinoda kukurudzira kuvarume vese nemadzimai, varume roorai madzimai enyu, muchida kugara zvine runyararo. Buditsirai madzimai enyu roora, kwete kutevedza mitemo iri kuiswa munyika. Hakuna kwainokusvitsa ino, kuti hakuna mudzimai anofara kugara nemurume asina kumuroora, kwete kugara nevana vevanhu kutevedza mitemo. Nokuti matsotsi angafara zvikuru kuti aiwa ndakungochenesa madzimai nokuti ndakanzi handiroori. Zvava kuti mumba momo hamuna rugare, hakuna mudzimai zvaanofara, uye futi Mwari avaropafadzi pakadaro, nokuti anenge atinoti mapoto. Kana usina kubuditsira munhu roora anonzi mapoto iwawo.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namufundisi Richard Moyo muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo runouya apo tinokupai chimwe chirongwa chatinotarisa zvatinozangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tinotenda kuna Jonga, tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu svondo rinouya. Tisati tapendera regai titarise zvabuda mumitambo yenhau yenhabvu yanhasi. Yada Stars yarova Dynamos 2-1, Black Rhinos 1, Simba Bora 0, FC Platinum 2, Shisham 1, ZPC Kariba 3, Cranbourne 0, Bulawayo Chiefs 2, Manika Diamonds 2, Green Fuel 2, Triangle United 1. Taba tashika kumagumu echirongwa chedu, chanasi, anokuoneka ene mufaro. Dini Evans Zininga, diri mu Washington DC, ndoku CIE, mwina ntungamili nkomo achikupa echirongwa che isindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zizobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngomgcibelo mhlaka 25 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kunanzwe usuku lwe International Day for the Elimination of Violence Against Women namuhla. Abesifazana beZimbabwe bekhala ngokuthi ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo ngabesilisa ezindlini. Amalunga enhlanganiso yabafundi eZinasu abafunda e-University of Zimbabwe abotshwe izolo amiswe enkantolo namuhla akhululwa ngesibambiso se-bail. Abesifazana abasakhulayo enyakatho yemandebeleni bavikwa beyibo abaligciwane lengculaza kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kusungulwe umkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence. Ekunanzweni kosuku lwe International Day for the Elimination of Violence Against Women namuhla, abesifazana beZimbabwe bekhala ngokuthi ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo ngabesilisa ezindlini. Kumkhankaso we 16 days lo uzaqhutshwa kuze kuyefika mhlaka 10 ngenyanga ezayo. Okulusuku lokunanzwa kwamalungelo oluntu olwe Human Rights Day. Unobhala jikelele we United Nations umnumzana Antonio Guterres kumbiko wakhe wokusungula lomkhankaso ukhuthaze uzulu jikelele ukuthi ebambane ukuze kuqedwe udlakela oluqondiswe kwabesifazana. Sixoxelo lwela amalungelo abomama eZimbabwe unkosazana Magodo Ngamahlangu yena othi umumo mubi kakhulu eZimbabwe.
We 16 days of activism against gender-based violence. It's told us a similar Zimbabwe colours. Mobanango Kulan Korela Utumkutan Korela low little Musica was Kolumba, Wuslan Zegas and Jin Kuting Amans, Amans Gaweko. So it's Kangala Ugum Teto, Ugum Teto, Yabosi, Nangosia, one Kuluman, Rokazamuti, Ubelem Teto, Evdi Gelayo. What a lem Teto in each of footing in Lizabusunga Kulla Long Utanuti, Yabo Gambo, Ukuluman, the Gaege, Lukuna, Utuna, I overlook a letter my policies, Anga. Funding anga implementwayo ngani ngoba ayizele ukuba yizele ukuba liphepha nje laphana bese kusilawa abalutshwane abayinelisayo ukuthi bavale umbe babe lokwafinyelela bawafinyelile bayakholise. Kukanti nxa umthetho sikhuluma ukuthi ngemthetho efuna ukuvikela efuna uqeda udlakela umbe udlame ezindlini lokuhlukuluzwa kwabesifazane akumelanga ibe ngifinyelela ngenxa yokuthi ungubani. Kumele wonke umuntu nje awufinyelela awuthole. Sikhangela kakhulukazi ukuthi wena singakhuluma sibi sama amapolisa ukuthi amapolisa akatholakali lapha atholakala khona kwezinye izigaba nje sikhuluma ngezigaba zemaphandleni ukuthi vele ipolisa ukuze ulithole ipolisa uyabuhambe umango omude kakhulukazi njalo ipolisa langkhona yabo ngokumele uhambe ukuthi uyelilanda cabanga nje nxa ungumama usuthe wehlelwa ludlakela endlini sokumele wena ube ngosuka futhi edinga ipolisa uhambe about 8 kilometers or 10 kilometers alandelela ipolisa sesikhangela kwezindawo uthi salanda ipolisa emadolobheni uthola ukuthi amapolisa athi malutshwane kumbe kalamota kuya ukuthi ayekuvikela so imithetho ingaba khona kodwa ukuvikeleka kwabesifazane labahlukumezekayo ezindlini nje i-gender based violence ngoba singakhohlwa khonapho kuthona singaqapheli kakhulu ukuthi ngomama kuphela i-gender ingaba ngenziwa ngomama kubobaba udlakela lungaqhutshwa ngomama kubobaba udlakela nje ezindlini uphela kwalo sibona ngesimo somnotho eZimbabwe luzaba yinto eze neze ngoba as long as ezomnotho zingazinzanga akula kuhlaliseka xa abantu belambile
sisungula nje umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama lo kuyini ngakusho kwabesilisa kuhulumende kumbe la kubagcini bomthetho
uhulumende kabona ithu lomlando ukuthi abone ukuthi abantu baphephile esingathi i-social protection and social security yabantu ananzele ukuthi lo section 51 e-constitution ukuthi right to human dignity wonke umuntu ophilayo lesizotha kumele aphile ngesizotha kodwa lesizotha sisitholi ngenxa yokuthi khona isimo sezomnotho eZimbabwe lezokuhlaliseka kuhle kasikho
unkosazana Makoto Ngamahlangu ulwela amalungelo abesifazana
The Voice of America, VOA.
Abafundi be-University of Zimbabwe abathathu abangamalunga enhlanganiso yezinasu ababalisa uComfort Mpofu, u-Allen Marashe loTinashe Gwasa ababotshwe izolo besetheswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho kanye lokubhidliza impahla yabanikazi bamiswe enkantolo kamantshi bakhululwa ngemali yesibambiso ibheyili namuhla abafundi laba babotshwe ngemva kokutshengisela besola ukuvinjwa kwabo ukuthi bancintise kukhetho lokudinga inkokheli entsha ye-University of Zimbabwe Sixoxele siphathamandla sezinasu ekolishini lenasti kobulawayo umnumzana Chris Mfundirwa.
Hayi impela yani isikhathi ekubi sibi. Isikhathi ekubi ngoba lokhu kutshengisa ukuthi umsebenzi wethu thina ezamasingane awuhlengiswa lapha. Umsebenzi wethu nje siyabe sifunisa ama-students kube yiwo afunda endaweni yokukhululeka. Ama-students afunde ama-fees afodeka ama-students afunde ngenakwesaba manje nxa kuyithi esilela leyo nto kuse kuyithi njalo esibotshwayo ngiyabona ukuthi labo ama-students abekhalele kithi lawo abengasela that freedom la baba lokusaba ngoba babekhalele ukuthi thingayithi ezizabakhulula ukuthi kuthiwa yithi njalo esibotshwayo akusiphathekekisiyo
amalungiselelo okhetho lwe-SRC okuyiso isisusa sokubotshwa kwabantu laba ahamba njani lawo malungiselelo
ama-students lababotshiweyo abangu-8 bangikhona bekumele besimele ezinaso kuma-SRC elections so okwenzakeleyo ukuthi kube nama-SRC elections amaningi lapha ezimbabwe jikelele from nasi umat university bindira university lufane state university so sikhayela ukuthi kuma-yunivesithi amaningi izinaso bekuyiyo ewinayo kuma-yunivesithi lawo so sikhayele thina sifuna ukuthi ku-SRC e-UVH kukhanya i-admin yakhona ibibona ukuthi ingayekelela lezinathu layo izanjani izawina lase-UZ club so ba-treated that basis bawe-disqualifyani ama-students wethu ukuthi bengameli kuma-elections law ngoba bebebona ukuthi since izinathu liwina izimbabwe yonke izawina njalo lase-UZ club
ngezinye indlela sebephumile yini kabasancintisi yini kumbe bayaphambili ngokuncintisa
Karethi, since they've been released on bail, e-UVH released a statement to see if they come to the SRC elections now. So, see, they are ready, they are able to represent, they are able to stand for my elections now.
Umnumzana Chris Fundirwa, isiphathamandla sezinasu, ekolishini lenasti kobulawayo. Ukukhululwa kwezizalwane zakwele Israel ezilichumi lane ezingezinye zezizalwane zakulelo lizwe ezithunjwe liqembu lakwele Palestine ele Hamas akusenzakalanga namuhla njengalokho bekukhangelelwe ngemva kokuba iHamas ithe ifuna ele Israel livumele izimota ezithwele uncedo lokudla ukuthi zingene enyakatho yesihlengeni seGaza Strip. Lokhu kubikwe ngabezindaba abeReuters. Phansi kwesivumelwano esenziwe ngemva kokukhulumisana kwamacelo omabili ekhokhelwa yiMelika lamanye amazwe, iHamas ibiza khulula izizalwane zase-Israel ezilichumilane kuthi Israel layo ikhulule izibotsha zakwele Palestine Post ezingamachumi amane 39. Kwezemaphandleni ugatsha lukahulumende olubona ngokulwisana legciwane lengculaza iHIV kanye lomkhuhlane weAIDS Olwe National AIDS Council of Zimbabwe, luthi esabelweni seMathebeleleni North, abesifazana abasakhulayo, yibo abalenani eliphezulu, labathelelwa leligciwane lula. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba.
Abe National AIDS Council of Zimbabwe bathi sebenanzelele ukuthi iHIV ihlasela abesifazane abanengi enyakatho yemandebeleni abaleminyaka esuka kwelichumi lanhlanu 15 kusiya kwengamachumi amathathu lane 34 ikakhulu emaphandleni. Umqondisi walolugatsha eMathebeleleni North umnumzana Dingane Ncube uthi abesifazana labo abathelelwa igciwane ngabesilisa abadala kakhulu kulabo ababaye ngabe bakhanga ngema.
New incidents or new cases of HIV ayenzakala ikakhulu emantombazaneni. Beyengeke ngabantu ababelezimali njalo mhlawumbe ekuziphatheni bengaziphathi kahle ikakhulu abantu abanjengabotsheketha.
Kwabesilisa uNcube uthi igcikwane le-HIV libhahe kakhulu kwabaleminyaka esukela kwengamachumi amathathu lanhlanu 35 kusiya kwangamachumi amahlanu lanhlanu 55.
Ngawuthatha ngokutheni yi-age group sebephumile ezikolo abasebesilisa sebezisebenzela sebethola imali sebekwanisa ukuthi bengene kuma relationship.
Uphenyo olwenziwe ngabe Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee ngomnyaka odluleyo luveza ukuba abantu abangaba yisilinganiso sabangamachumi amahlanu lantathu ekhulwini 53% baphila le-HIV esabelweni lesi. Phezu kwegcikane lengculaza umnumzana Innocent Six Ncube ohlangothi lukahulumende olubana ngabesifazana olwe Women Affairs Community Development SMEs Development eWange uthi omama abanengi bayahlukunyezwa ngabesilisa ezimulini i-gender based violence.
Isimo yethu ithi unite prevent GBV against women and girls. So the majority of abantu abahlukumezwa kakhulu ngomama lamantombazana behlukumezwa ngobaba nabafana.
Umkhankaso lo uzaqala ukwenziwa mhlaka 27 kusiya ku-30 Lwezi lapho izakhamizi zeKazungula, Chisuma, Chidobe, Matezi lesikabela ezizafundiswa khona nge-gender based violence qede zihlolwe igazi. Obona ngenhlelo zokulwisana legcikwane le-HIV kulesi sabelo engwenhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe National Network of People Living with HIV unkosikazi Sithandekile Mlawuzi uthi ngemva kwalokhu izakhamizi eziphila lengculaza zizathi gwaqa eChinotimba Hall zilumathise izibane kukhunjula labo ababulawa legcikwane leli phambilini kombuthano omkhulu ozakwenzela kuleli dolobho kunanzwa usuku lweWorld AIDS Day.
Siyarecognize ukuthi ukuze kunanzelelwe isidingo sokuthi kumele kube le medication itholakale emuntwini wonke kwaba labantu abafayo, so bonabo basebenziswa as ama-statistics le-background ukuthi sithi nantu hlupho lukhona, abantu bayafa.
Abazaphatheka kulolu hlelo bakhangelelwe ukuloba amabizo ezihlobo zabo ezabulawa ngomkhuhlane we-AIDS qede kwenziwe umthandazo. Mhlaka 1 Mpalakazi, inkokheli zezempilakahle kuzwekazi le-Afrika, izizalwane zakuleli kanye lenhlangothi ezehlukeneyo zizathi gwaqa edolobheni le-Victoria Falls ukuzonanza usuku lwe-World AIDS Day. Abaqoqi balumbuthano bathi amabhasi azaphuma asabalale ethwala abantu izigaba ngezigaba. Kuthi imbongi abaculi labo balibazise uZulu kwesinye isandla kuhlolwa igazi ukuze abafunayo bebekwazi isimo sabo sengculaza. Ngimele Studio 7 ngise Victoria Falls ngiunokuthaba Dlamini.
Siyabonga Ntokazi yako Dlamini. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukansila kaWard 23 eNkulumane koBulawayo, oke waphatha isikhundla sikasodolobho okwesikhatshana ekubandla lesi-CCC.
Kona bekungathi kunzinyana kodwa isibindi engasingingathona kubona ngimutha ngiqala ukungena okuba ngumkhokheli yongukhansila enginanzelela ukuthi bakhona kwaba bethile kuqala nabo bazibathola ukuthi babe ngosodolobho nabo bekuqala ngisele ukuthi ubaba ngibe mama sobantu abathileyo ukuqathibangeni bokwenzeni unkulunkulu nxa bekwenelisile ukuthi beqala bambe leyo msebenzi nami ngizawubamba kube lesisekelo olukhulu kakhulu ngifuna kufunayo sibiyelele sithokozelela ukuthi kube lomuntu engumama obamba sekuthiwa lethiwa ukuthi sivote sasesihle babathathu ngaba nabo baba babili naba ngimithi mama wayeningi ngoba sengithola-ke ukuthi amavoti ami nasuka abamaningi yindlela engathola ngayo ukuthi ngibambile esodolobho.
Siyabona ukuthi kube lokhetho olusanda ukwedlula olokukhetha oza kuba ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo, lawe ubuncintisile kodwa kwehlula.
Angizekelekumelele lonke kubafunda nje lethi sodolobho wakoBulawayo ngumuntu yosindisa esibona kube ntingeko enkulu ukuthi imisekelo wakhe yabe ngumuntu owesifazana ngokuseleka kwenhlansiwa nzima ukuthi sisekelani njengaphoa ngoba omama kwakathesi ama-councillors akhethiweyo amileyo asoka angenaba ngama-councillors lalaba abangene ngesilinganiso samavoti athole ngamathabo nxa sikhangene zimu-12. So khonokho bekusenza sibe nesibindi sokuthi ngenandilethu sengimfisa kwenelisa ukuthi sibanginqoba besilisa kodwa ngokuseleka kwenhlansa sehlulekile ukuthi ngiyisikane ngokugcekeyo kungabangizwa kweizinto ezinye kakhulu.
Seneso isigaba se-proportional representation ungathini ngaso? Sinika abesifazana ithuba yini kumbe hhayi? Kuyenza abanye bethi yisikhundla sokuphiwa nje.
Sona senze abesifazana bebe lethuba kusiya ngokuthi lowo oyabe etholile inhlanhla anzime yena ukubambe ngayithi ndlela. Kwesinye isikhathi sithiwa sikuthathe njengokuthi laba abasinikileyo silungele ukuthi sizame ukuthi sithembeke sibo kakhulu ezisigcwalise izifiso zabo. Khonokho kwenza ukuthi kube kungathi kuyabambezela kakhulu ukukhululeka nokuzimela kwabomama ngoba kuyabe kungathi nawe wenzela umusa ukuthi kuphiwe. So ngaleso sizathu sekufanele ithembeke uhloniphe laba abayibo abakuphephile bakunikale lethu bese kusehlula ukuthi uzigabanyeke kube lezinqumo ozithatha ukukhululekile.
Ungasinika imbali yakho lekusasa yakho ukuthi ukhangelele ukuthi wenzeni ufezeni.
Sebenze kakhulu ukuzama ukuthi ngithuthukise abesifazana amantombazana yabomama kule nhlanganiso ekhulisayo isonga inakekileyo kakhulu kubala mathuba angathi malutshwana bangazange abanhlanta yokuzuza lokuphuma ezimulini ezizayo engayisungulayo uthiwa ebhemini lazebozisenta from 2001 kuzizohlela ukuthi isikhathi bengisebenzelayo nginesana namantombazana nabafana nabanye njalo abasuyelayo ngisane labadelenile abagogekileyo ukuthi sisungule ngalo inhlanganiso emile abantu abagogekileyo bakoBulawayo. Ngase ngisebenza njalo kuleyo nhlanganiso yobulawa progressive residence association ngingumsekeli kwephelimana yikho kwangiphathisa kakhulu ukuthi nginelise ukuthi ngikhangele uBulawayo wonke jikelele.
sengana nabakhokheli bonke abakhona eBulawayo. Kwangisondeza kakhulu ukusebenzisana nomanisipala lokuncedisa omama ukubafundisa ngezingwalo zezihlekelo zedolobho lakoBulawayo. Yikho kunginike isibindi esokubana ngiyekuma ngithungamele iwadi yokhansi.
Singabona inani labesifazana likhuphuka yini ezikhundleni zokukhokhela lapho emakhansili lakwezinye izigaba.
Hayi, ngibona ngathi sisasibela kakhulu. Manje futhi ngiyahlaziya ngiphangela nje inhlanganiso zonke ezizathatha isikhathi ukuthi sibona abasifazana sanda ekukhokheleni. Inhlanhla yekathi esiyona leyo indaba e-proportional representation.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukhansila kaward 23 enkulumane koBulawayo, esixoxe laye oke waphatha isikhundla sikamsekeli kasodolobho, oke waphatha isikhundla sika meya wedolobho lakoBulawayo okwesikhatshana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni olutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Ngali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Dande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Difa wajaphi bangodube. Sihlaziya umthetho omutsha owezokulobola kumbe ezokutshata. Umthetho lo uthi owesilisa ulalo ilungelo lokungabhadali amalobolo nga efuna. Ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolu lokubana ijaha liyenelisa ukuthi lihlalele nonkosikazi engakhiphanga amalobolo? Into enjani le ngxokhangela isintu sakithi?
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono, ngibona ngathi lapha sebesuke bahamba kakhulu bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe bayebathatha isinqumo esifana nalezo. Ngoba lokho ngibona ngathi kufanele ukuthi bahlukanise isintu sethu, bangathathi isintu basihlanganise lepolitiki. Ngoba nxa bethatha isintu besihlanganisa lepolitiki, noma ngithi besithatha isintu basifake ngendlela sebefuna ukuthi basifake ngakhona, kuzadiliza izinto eziningi. Ngoba ukulobolana kwabantu noma ngithi ukuthathana kwabantu kuyikwakha isizwe, njalo kwenza isizwe sibe nesizotha.
Manje nxa kungalandelwa umthetho nalo othi hayi akusocala ukungabhadali amalobolo, ubona ngani kungaba njani ezindlini lapha, ikakhulu nxa sikhangela ukubana abanye bathi bona balandela isiko okwenza ukuthi kungabi le ngxaki emizini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe ebhadela amalobolo? Ungasitshela ukuthi ngamafitshane ukubona njani wena lokho?
Ukubhadala amalobolo babukande kuyisintu sethu, njalo kuyisintu sethu kunjalo kuyiyona ndlela ehlanganisa umkhwenyana lakwabozala, ukwenza ukuthi noma kuyabe kukhona ezinye izinto eziyabe zenzakala phakathi kwemdeni noma kumkhwenyana noma kwabozala, umkhwenyana la ayenelise ukuthi aphatheke kulezo zinto kungela lapha angabaza khona. Ngobe sazi ukuthi ubuhlobo bakhe labakwabozala ubuyakhile baphelela bonke. Ingakho kuqakathekile njalo ukubhadala amalobolo kuyindlela yokuthi umuzi wabantwana wakheke, njalo abantwana kube khona into ebagoqelayo ebenza ukuthi bagoqeke njalo bahloniphe, ngoba besazi ukuthi into le iyahlanganyela abadala. Kodwa umntwana nxa ukuthi engabe ehamba esiyahlala kuphela engazange walotsholwa, laloba kungaze kuvele uhlupho bani, akukho lula ukuthi usungaya kwabakwenu zala ukuthi uyeza uthi uyekhuluma ukuthi mhlambe bakusize ngodubo oyabe usuhlanela lalo emzini wakho. Ngoba kuzabe sengathi bayakuza ukuthi kanti wena uyabe ungubani njoba uyabungaziwa. Kodwa ke nxa kukuthi usaziwa imfanelo zakho zenzile zonke, kuba lula ukuthi umntwana nxa ungabe ukhona ongahambi kahle bamhlalise phansi baligoqe njengabantwana balakhe ngendlela enhle. So lokala ukwenza ukuthi impilo ibe enhle, labantwana bakhule begoqekile bendawonye, ukwenzela ukuthi le future yabantwana babantwana labo ibe ngegoqekileyo, abakhulela ngaphansi komama munye lobaba munye.
Lo-ke bekungumnumzana Difa wajaphi bangodube ebesiqoqa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilali.
Siyabonga Chris. Kuhlelo abaculi bethu namuhla sihamba lomculi weRumba uIshmael Ndlovu ongumkhokheli weqembu elidabuka elupane eleslender and unity boys. Bona abethule idlalade elitsha namuhla elilesihloko esithi ubunyama lokukhanya akuhlangani. UNdlovu usihlephunele ingoma ekuleli dlalade elesihloko esithi isikhohlakali sendoda.
Postiki, 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 promote amadoda, yeah. Amadoda, sekhona njalo futhi ngikubile nabodade wethu abathiwe emakhaya ngithole semzini yabo. Hey, kude kambe kulo lemfanda.
Salibonani balaleli, salibonani balandeli. Ngithe ngizoyethula i-single track kukanti album elisha elichisayo liyabuya ntambama leyo selitholakala abantu bakithi. Kungakho ngithi leli qembu engihamba ngalo uSlender and Unity Boys elupane amagontena made komnyambambini, yikho lapho okukhulele khona ikhehla loneli elizwa likhuluma kule ndawo.
Isikhathi sonke lesi sakhumuzi wethu kambukhohlwa mina. Isikhathi sonke lesi sakhumuzi wethu kambukhohlwa mina.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Sitholakala ku 067 919 2329, 067 919 2329. Yeah, la ku YouTube channel abantu bakithi ngiyatholakala ngo Stand and Unit Boys. So iyo indlela elingasixhasa ngakhona kumbe ngithi indlela elingasisupporta ngakhona, ama cap, jacket, t-shirt ayatholakala. Kuthi ama USB iyathola ngo-R120. Kuthi i-memory card iyatholakala ngo-R70. Kuthi i-CD liyatholakala ngo-R60.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli?
Ngihlale ethendeni bantu bakithi ngazo zonke izikhathi. Mhlaka 25 November bantu bakithi siyethula i-CD elitsha lithi ubunyama lokukhanya kuhlangana, likhokhelwe yiyo le i-single track.
Insizwa yaselupane uIshmael Ndlovu ehamba leqembu lakhe leSlender and Unity Boys. Ibehlabela ke kamnandi besigqibela uhlelo. Sikhangele impumela yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League. Yada Stars 2, Dynamos 1, Black Rhinos 1, Simba Bora 0, FC Platinum 2, Shesham 1, ZP Kariba 3, Cranbourne 0, Bulawayo Chiefs 2, Manica Diamonds 2, Greenfield 2, Triangle United 1. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Nguntunga Milinko, Mo, Kololo Gwana, Wamatuga Nduna, Mwizele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.